Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pane vanhu vakawanda vanoona sekutamai mujuru nebato ravo reZimbabwe People First vanogona kuita zvakanaka musarudzo kana vakasavhiringidzwa nebato reZANU-PF riri kutonga. Amai Annabel Mashave vanoti kunyarara kwange kwakaita amai mujuru kubva pavakadzingwa muZANU-PF muna 2013 kunoratidza kuti vange vari kuronga uye vanhu vachavatsigira.
Ini maonero angu ndeyekuti kana kuri kuti apiwa mukana kana kuri kuti iye wachona ari kudawo zvechokwadi kucontest, ndiona ari munhu wekuti vanhu vakawanda vari kumuda. Ende ichasa kunyarara kwanenge akaita nguva yesei, kusataura kwanenge akaita kurakidza kuti munhu anenge anetsa zvaanenge achiita, anenge ane zvaanenge achidi, zvaanenge achironga, zvokuti musi wazvinoti nhasi afunga kuti ndakuchidaiwoso ndakuzviburitsa pachena ndakudi. Ha, ndofunga ane vanhu vakawanda vanomuteera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaBlessing Vava vati kupokana kuri kuitika mumapato makuru munyika akaita seZANU-PF neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neinotungamirwa navaWalsh Mncube kunopa mukana mukuru kuna amai mujuru rune bato ravo. Vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapa nhau paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidze vanoti kana zviri kuitika kumasvingo zviri izvo zviri kuitika munyika yese, amai mujuru vanogona kukunda musarudzo dzinotevera. Asi vamwe vakaita savaVivid Gwede vanoti amai mujuru vakasviba neropa reZANU-PF uye zvinonetsa kufunga kuti dai vasina kudzingwa muZANU-PF vangadai vakabuda vega here kana kuti kwete. Vakadzingwawo muZANU-PF vatemba muliswa vanoti munhu ane kodzero nechimiro chakachena akabva kuZANU-PF ndivasimba makoni avo vakabuda vega muZANU-PF. Vakabuda vasimba makoni muZANU-PF vakaita mutsindo asi vakakundwa navamugabe navatsvangirai musarudzo dzemuna 2008. Asi vamaunganidze vanoti amai mujuru vane mukana kudarika vamakoni uye pakabuda vamakoni muZANU-PF vange vasina bato uye vange vasina nguva yakareba yekuzvishambadza nekutsvaga rutsigiro. Mukuru wesangano ravana Chipanga Mazano reZimbabwe Democracy Institute vaPesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti mapato anopikisa ese munyika anofanira kushanda pamwe chete vachiti amai mujuru kana vatsvangirai havakwanisi kukunda ZANU-PF.
Tichabatsira nyika ino tichienda kumberi kwo ndimai mujuru, tsvangirai, vana Biti, vana Dhavemba, vana Makoni vose voyaveta muonera pamwe vosiyana nezvenyaya yezvinzvimbo asi nyaya yekuti nyika yedu yosevhewa sei. Pasina izvezvo zvokuti kwatsvangira omira oga, mujuru omira oga, hapana chinobuda. Pakuda kuita mushandira pamwe.
Vanoti pane umbohwe kuti vatsvangirai vangadai vakakunda musarudzo dzemuna 2008 dai vakabvuma kushanda nevamwe, uye izvi ndizvo zvavanofanira kuita musarudzo dzinotevera. VaRuhanya vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZANU-PF, panyaya dzesarudzo bato iri rinoshanda pamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.